Composite TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 5 ndira 2022. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vanogona kusungwa nemhosva yokunyepera dare redzimhosva. Pave kuchirwa kuti pane chirwere cheflorona icho chakabatanidza dziwa kana kuti influenza neCOVID-19. Zimbabwe Exiles Forum inoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaisafanira kuendesa hurumende yeSouth Africa kumatare edzimhosva pamusoro pemaZimbabwe exemption permits. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Panguva iyo pasi rose riri kunetsekana nedenda reCOVID-19 iro riri kuramba richishanduka mhando dzeutachiona kubva kuDelta kuenda kuOmicron. Pave nekuchirwa zvekare kwechirwere cheflorona icho chinonzi chakabatanidza dzihwa refluenza neCOVID-19. Nyika yeIsrael yakazivisa musi wa31 zvita 2021 kuti yakanga yawana mumwe mudzimai aive nepamuviri aine denda iri uye asina kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19, uyo akave munhu wekutanga kuzivikanwa akabatwa nechirwere ichi. Imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vanoti chinotyisa padenda iri ndechekuti rabatanidza matenda maviri anokanganisa kufema zvakanaka kwemunhu. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr. Frank Guni.
Tingati zviri kuonekwa nenyika yeIsrael zvatava kutarisawo kunoone kune dzimwe nyika. Mubatanidzwa wematenda maviri kana kuti wezvirwere zviviri kana kuti watingatowe mavhairasi maviri anoti ratagara tichiziva weinfluenza necorona kana kuti COVID-19. Saka tikadzokera kumashure tingade kuti vateereri vazive kuti flu necovid ese macorona viruses kuda tichida kuedza paukama tingati macousins akauya zvavo muvanhu munguva dzakasiyana. Saka anoda kunofanana mavhairasi aya. Uyu ndiwe munhu wekutanga atataziva ainyatsokutaurwa pachena kuti akaongororwa zvakakwana matetsi ake akabuda achitaridza kuti hongu ane zvirwere zviviri. Ndosaka muri kuona vakati flurona. Flurona kutaura kuti flu necorona. Asi hazvirevi kuti idenda idzva kungoreva kuti ichenjedzo yaonekwa nana mazvikokota vekuongorora nekutapurirana kwezvirwere kuti zvaapachena kuti munhu anogona kubata matenda aya ari maviri nguva imwe chete, izvo zvinogona kuzokonzera njodzi yakakurisisa.
Matenda aya ari maviri apararira zvakadii mupasi rose?
Tinodaira kuti matenda aya ari maviri ari kutobata vanhu vakawanda munyika dzakawanda. Muno muAmerica tatotanga ongororo yekuti titsvagurudze, nokuti tiri kuona kuti dzirwa vanhu vari kurwara nedziwa vari kuwanda. Saka takuda kuongorora nekutodzokera kumashure mune vanhu vane masvondo maviri neanoraudzira tichidzokera kumashure vakamborwara nedziwa kuti tiongore titarise masembos avo tione kuti vanga vasinawo zvakare here COVID kana kuti vanhu vanga vaine COVID vanga vasinawo here iyo flu kana kuti influenza iyi. Izvi zvinotibatsira kuti titarise mberi kunouya kuti zvirwere izvi zvikaramba zvichisangana hazvigone kuzokonzera here kuti pazova neurwere hwakakurisisa uye hazvigone kukurumidza kuti vanhu vadhirerwe neurwere vachipinda panhovo kana kuzorasikirwa neupenyu here.
Mungaona here nyika dzichiri kubudirira dzakaita sana Zimbabwe dzichikwanisa kurwisana nematenda maviri abata naye?
Kana takatarisa nyika dzichiri kubudirira dzinosanganisira naZimbabwe, panogona kuva nedambudziko guru kwazvo nekuti vanhu vazhinji vagara vane vatinoti muchirungu low health seeking behavior. Kana takatarisa muZimbabwe, kureva kuti vanhu vazhinji vanoti akanzwa kudzimba kwemiri anomirira mazuva maviri matatu, kana azogomberwa ndo paanozotsvaga kuda kuenda kuchipatara. Zvino kana pakaitika dambudziko rekuti wabatwa nezvirwere zviri zviviri, vanhu vazhinji kunyika medu meZimbabwe vagara vanotori nezvimwe zvirwere zvizhinji zvavasingatombozive kuti vakazvitakura zvirwere izvozvo. Saka unogona kutsikirirwa, tinogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda zvikuru kwazvo. Izvi zvinotipa chenjedzo yekuti tirambe tichiyambira vanhu kuti ngavaende vandobayiwa nhomba dzavo yeflu pamwe chete necovid, uye kana vangorwara kupisa muviri, kana vanhu vese vanoziva masymptoms eflu ukaona vakurwadziwa uchiita kukakarara pauro apa, kurumidza kuenda kuchipatara. Uye izvi zvinotipawo kuti hurumende yedu tiitunhidze kuti ikurumidze kugadzirisa nyaya dzeutano, ise mari yakawanda kunyaya dzeutano kuitira kuti zvipatara zviwane rukwanisiro hwekuti zvigokwanisa kuramba zvichitesta vanhu vakawanda zvirwere izvo zvine zvimwewo zvimwe zvirwere zvinogona kutsitsirira. Ndikade
nyanzvi mune zveutano Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vanogona kusungwa nemhosva yokunyepera dare redzimhosva kana kuti pejari mushure mekumhangarirwa nevachangodzingwa pachigaro chameya wedhorobha reGweru vaJosiah Makombe. VaMakombe vakamhangarira nyaya iyi kuBulawayo Central Police Station marimwe zuro vachipomera vaMonzora mhosva yekunyorera dare reHigh Court vachiramba kuti vakavadzinga mubato uye pachigaro chameya, ivo vachiziva kuti izvi ndizvo zvakaitika. VaMonzora vakange vachiramba izvi mushure mekunge vaMakombe vaenda kudare kunopikisa kudzingwa kwavo vachiti hakuzi pamutemo. VaMakombe vanoti vakadzingwa kuva meya masvondo mashoma apfuura negurukota rinoona nenyaya dzematunhu vaJulai Moyo, avo vakanyorera vachiti vakange vatambira tsamba kubva kuna vaMonzora neMDCT yavo vachiti vadzinge vaMakombe sezvo vasiri nhengo yebato ravo. VaMakombe vaudza mutungamiri Nkomo weStudio 7 kuti kunyepera dare imhosva huru uye vaMonzora vanofanirwa kusungwa.
VaMonzora vakaenda kuda, ini ndakatanga kuenda kudare ichisa kudzingwa kana kurikoliwa kwandakaitwa. Saka ivo ndokuenda mberi kwedare vachinonyepa kuti havana kundidzinga, havana kumbonyora tsamba yekundidzinga, vachiziva zvavo kuti tsamba vakanyora ikaenda kuna minista welocal government, akanyora arecall letter yokuti akapuwa tsamba kubva kuMDCT yokuti Makombe haachisiri nhemba yedu nokuti anoshanda nemamwe mabati yeMDC Alliance. Nyaya iripo ndeyekuti vakanyepa pamberi pedare kuti havana kundidzinga, vachiziva kuti tsamba yekuti ndidzinge yakanyorwa musi wa10 December. Vakazoendesa maafidavit avo kukoti musi wa17 December vachiti havana kumbonyora tsamba kuenda kuna minista kana kumbonyora tsamba yokundidzinga, asi vachitoziva kuti ndakadzingwa. So ndiyo mhosva yandaendesa kumapurisa kuti vaMonzora vasunde nekunyepa pamberi pedare nokuti vanga vasingafanirwi kunyepa, vaifanira kutaura chokwadi. Semunhu anoda kuita purezidendi anofanira kutaura chokwadi pane kunyepa.
Pane tsamba here yamakawanawo kubva kuna vaMonzora kana kuti MDCT vachikuzivisai nekudzingwa kwenyu mubato?
Handina tsamba yandakawana kubva kwavari, asi ndine tsamba yakabva kuna minista welocal government achiti iye taakudeclare vakari nekuti handisiri kansera. Chikonzero chokuti vakanyorerwa tsamba neMDCT yokuti Makombe haachisiri wekubato pedu, anoshanda nerimwe bato, saka haachakodzeri kuti ave kansela kana kuti meya weguta reperu.
zviri kunzi makadzingirwa iku MDCT kwacho?
Semamwe marekodzi mazhinji akaitika, tsamba yavo yavakanyorera minista welocal government vajulai moyo yaive yokuti handizvisiri nhengo yavo nokuti ndinoshanda nerimwe bato kana kuti ndavakuru nerimwe bato reMDC Alliance, saka hazvichagoni kuti ndirambe ndiri kansera kana meya weguta reGwero.
VaJosiah Makombe vachangodzingwa neMDCT pachigaro chameya weGweru vanga vachitaura parunare naMutungamiri Nkomo weStudio 7 vari kuGweru kwakare. Mutauriri weMDCT vaWitness Dube havana kupindura mibvunzo yatakavatumira nezuro. Zvichitevera, danho rakatorwa nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe rekuendesa bazi rehurumende yeSouth Africa rinoona nezvemukati menyika reHome Affairs kumatare edzimhosva pamusoro penyaya yemaZimbabwe Exemption Permits. Sangano reZimbabwe Exiles Forum rinoti izvi zvanga zvisingafanirwi kuitwa. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri, Muzvare Diana Zimbudzana, vaudza Studio 7 kuti kuendesana kumatare kunorwisanisa vanhu uye kunokonzera kusanzwisisana nekusavimbana kwevanhu vanenge vane zvichemo. South Africa yakazivisa kuti haichawedzeri upenyu hwemaZimbabwe Exemption Permits uye svondo rapera yakatanga chirongwa chekubata zvizvarwa zveZimbabwe zvisina magwaro ichizvidzosera zvichisimba kuZimbabwe. Tabata Muzvare Diana Zimbudzana kuti vatiudze pfungwa dzavo pamusoro penyaya dzezvisvarwa zveZimbabwe muSouth Africa.
Kana zvinhu zvikaramba zvakangooma kuZimbabwe, vanhu vachangoramba vachiuya kuno kuSouth Africa, nekuti South Africa ndonyika iri pedyo pedyo uyezve ine upfumi hwakaringana wokuti maZimbabweans anogona kuuya agowana kuzvishandira vachiwana chioviri.
Sangano reZimbabwe Exiles Forum, pane zvariri kuita here pamusoro penyaya iyi?
Isusu sesangano hatina zvatati taita pari zvino. Kubasa kwedu tinovhara mwedzi wese. Hatina zvatati takurukura nezvinyaya yemaringe nezvenhau iyoyi. Tichazotokurukura kana tichinge tavhura musi wa 15 January.
Pane zvizvarwa zveZimbabwe zvakatoendesa kumatare edzimhosva bazi reHome Affairs pamusoro penyaya yemaZimbabwe Exemption Permits. Idanho rakanaka here iri, amai Zimbudzana?
Nyaya yemaZimbabwe Exemption Permits, Minister Motsoaledi vari kuti havasi kuzochinja pane pachinzvimbo chavakatora panhau iyoyi. Isusu inini zvangu semaonera angu ndinoona kuti isusu takakasira. Mapermits aya hongu akaunzwa nemutemo, asi chikonzero chakaita kuti vaende kumutemo vanozvibvunzvira nzvira chaiyo chii chekuti kupava paita dambudziko, nokubva paita kutaurirana. Kutaurirana kwanga kuripo kwezvizvarwa zveZimbabwe zvaive zviri muno nehurumende yeSouth Africa. Hurumende yeSouth Africa ndokuzoona kuti zvakaringana kuti maZimbabweans apiwe Zimbabwe dispensation of Zimbabwean project payakatanga yakazopera izvino yava kunzi Zimbabwe Exemption Permit. Saka isusu taifanira kudzokera kuhurumende yeSouth Africa kuti tinotaurirana zvakare semataurirana atakaita kubvira 2009 tichizopinda muna 2010. Nekuti nyaya dzekuendesana kumatare, chakaipira kumatare ndechekuti munokanganisa ukama. Saka vakatomhanyisa kuendesa ministry yeHome Affairs kumatare, vakatokanganisa nekuti vakavharidzira mukana wonga uripo. Hongu pakanga paine inonzi yakumutemo legitimate expectation, maZimbabweans mazhinji vakanga vane Zimbabwean exemption permit vaitarisira kuti hurumende yeSouth Africa inogona kurinyuwa mapimitsi aya sezvo yakambowarinyuwa ruiri. Saka izvozvo zvaigona kuitika. Asi tanga tisingafaniri kumhanya kunoendesana kumatare tisati tatanzwa kuti iyo hurumende yeSouth Africa iri kuti chiine nhauyi. Handina chandinoona chichachinja paZimbabwe Exemption Permit. Uyezve chimwe chinhu chichaitika ndechekuti vazhinji vakawana maZimbabwe Exemption Permit aya havakwanisi kukwalifaya kune mamapemitsi agara aripo, nekuti vanenge vasina zvinhu zvacho zvinodiwa. Saka zvakutongoreva izvo kuti vazhinji vachasara vanenge vakungogarawo vasina mapepa akakwana.
Sangano renyu rinoshora South Africa here pamusoro penyaya iyi?
South Africa ine kodzero just like another country, sezvakangoitawo imwe nyika. South Africa ine kodzero yekuisa mitemo yayo yakaringana nayo ende nekumeka shuwa kuti mitemo iyoyo yateedzerwa. Saka hatifaniri kuona zvaitwa neSouth Africa sekunge chiri chinhu chakaipa. Tinofanira isusu kuzvibvunza kuti saka zvazvadai todii. Kune avo vagere muno, chatiri kuda kuonesana kuti vacho vagere muno vanokwanisa kuve nemapepa here akanaka ekuti vanobvumidzwa kugara muno. Izvozvo handione chakaipa pane zvaitwa neSouth Africa, nekuti rimwe dambudziko guru rinokonzerwa rinoitika kuZimbabwe rakakonzerwa neSouth Africa. South Africa yakaita iya inonzi quiet diplomacy kubvira vamugabe vachiripo. Nanhasi South Africa yamaintain a quiet diplomacy. South Africa inozviziva, inoziva matambudziko ese ari kuZimbabwe. President Cyril Ramaphosa vakatumidzira vanhu kuZimbabwe kuti vaende kunotarisa mamiriro akaita zvinhu, asi vanhu vava vari kuZimbabwe vakanotarisa divi rimwe chete, havana kutarisa mativi ese. Handisi kureva nezvematongerwo enyika, asi vangadai vakapinda muvanhu vachibvunza vanhu, asi havana kuita saizvozvo. Saka South Africa inofanira kunzwisisa kuti iyo dambudziko rekuZimbabwe rinoda naiyo kuti iti kune Zimbabwe, aiwa zveshamwari, une vanhu vako vari kuramba vachiuya kuno kumusha kwangu, gadzisa zvinhu zvemunyika mako.
Munoti kuzvizvarwa zveZimbabwe zvakatarisana nedambudziko remaZimbabwe exemption permits?
Tine urombo zvikuru nezvizvarwa zveZimbabwe vane maZEP vawirwa nedambudziko iri. Idambudziko rekuti isusu hatina takatosungowangetani, hatina zvatinogona kuita nekuti anopa mapemitsi ihurumende yeSouth Africa. Saka tinongoti kune avo vanokwanisa, vanokwalify, apulayai sezvo mapiwa gore, muapulaye mupiwe mapemitsi mamwe anoita kuti kugore kugara. Kune avo vasinga kwalify handina kana zano, handina kana zano. Zvato kumunhu wega wega kuti azvitarisise, azvinanzirira oona kuti odii, nekuti isusu hatina zvatingaudze vanhu kuti vaite nenyaya yekuti mutemo ka watogadzwa, mutemo wapo. Saka ndonyaya iripo.
Avo vange vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reZimbabwe Exiles Forum, Muzvare Dhiane Zimbudzana, vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mashoko aya ndaishuvira kuti asvike muzhire dzavachamisa. Panyaya yezita repati, ngatisaita kure nemasimba avatsvangirai pamwe chete nevhizheni yavo. Zita tinofanira kuramba takangomendena zita redu, zvokuti ndinorofunga kuti dei tanga tadzokera kuoriginal MGC ya 1999 yaja. Tongoti MGC, I think tinenge tatova nedifference nekuti kuno MDC tiya iyo yaona muhonzoro, isedi yadzokera paoriginal paMDC yaja. Dei nyaya yekala, ngatingoramba takamendena ruvara rwedu. MDC is red. Ndiko kuti zvisazopa mutauro, zvisazopa zvezanupf mukana wokuzotaura kuti onai vachamisa vaya vazobva pana vatsvangirai saiti kwai ndiri kufamba netsoka dzavatsvangira sitare razvavabiti. Saka ndinoona sokuti vetanga tamba takangomendena sitare yedu, tangoromendena zvevhizheni yavatsvangirai. Tisvika takadaro tinotora, tinotonga chete, tichasvika pakutonga chete MDC.
Mukati menyika yeZimbabwe takakomberedzwa nemakoronyera. Mukanzwa mazano achitaura iyo kuti Zimbabwe is open for business, pane business ravanotaura risingazikane nemhomwe yevanhu murwana. So pane chinondikatyamadza mukoma Junga chekuti kune vanhu vanouchirira vamwe vatungamiri wezano vachinge vachitaura. Zvino ndinoshaya zoti vanhu ivavoka vari kurarama munyika ipi? Murikuona nyaya iripoka haisi nyaya yekuti takawenga zano, handiti haisi nyaya yekuti tinoda MDC Alliance. Tinofanira kupo mumwe mukana, hazvisizvo here? Tinopo mumwe mukana. Musoka chamchamune sabu kana munhu achingadini akundika totano apo paboka chagoma nenyechi number 7 kana ari Sierra 7 ndota Sierra 7 uya pa bench topinza handiti so ndo game racho so isusu chiripo ndechekuti chukudawo munhu anonesa nyika mberi
ndini chaitezvi ndiri muHarare muno takasvarwa kuma 1990s after independence but zvino ndatova ne 30s takangokura tiri vadiki I still remember papa vachingonditaura achiti aiwa ndimi vatungamiriri vamangwana but ndatova ne 31 years gore ratatopinda 22 iri ndii ndatova ne 31 years tatochembera isaini yekuratidza kuti tatochembera kai asi pasina kana chimwe ndichiri kungonhonga svosve nemuromo saka tongoziva kuti utungamiriri huripo kune udzvanyiriri zvikafu zvatinongonzwa zvine zvichida kupuwa nemutungamiriri wedu vanesvenchamisa tinongonzwa zvichinzi vanhu vachidzinganisawo nemuboma zviita wakitina gonzo kurowerwa chikafu chaicho kuti vakuru vadye zvinongovawo nyaya dzinenge dzichitinetsa kuti richaita sehwo redu ramangwana saka inyaya iri kutotishukurudzawo nekutishushawo kuti vanhu ava anzi hatigonedi kudembera rufu but tinoti zvatichasvikawo mukufu tisina kumbonanzvavo uchi dei dzimwe nyika dzapindirawo vamboitawo plani zvakaoma vedu we zvakatotiomera zvakatiomera
mangwanani munondiziva mese ndinonziva masunda nemhuri yavo ndiri kurwadziwa zvikuru nezviri kuitika munyika medu muzvikurusa mukaona marobhari achiwanda munyika imhaka yekuti vakafamba vachiongorora mukati mekurarama kwedu kuita upenyu saka zvinhu izvozvoizvo mukauya kana makaita musouth africa metinoita marobhati arimo akawanda zvikuru connection yavo inobva pakuita nzara kana munhu uchinge waita nzara une connection kubva kumapurisa kumasoja ndo vanhu vanobudisa zvinhu izvozvozvo vondorobha kana vachinge varobha kudaro vachaita mashezi avo kana vatadza kudaro vanhu ava vanotenga pfuti nekuda kwenzara munyika dzinenge dzabatsirika vanhu uhoro hwavo hushoma ndosaka muchizoona vanhu vechizorobha kudaro
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika zvinhu hazvina kumira zvakanaka munhabvu zvichitevera kukundikana kweZimbabwe kutevedzera zvakatarwa neFIFA Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
FIFA yakapa Sports and Recreation Commission kusvika kupera kwezuva ranezuro kudzora pabasa bhodhi reZifa iro yakadzinga musi wa16 Mbudzi kana kuti Zimbabwe inodzingwa munhabvu yepasi rese. Asi SRC iri kutsika madziro kuti haisi kudzora bhodhi reZifa iri nekuti haina kuwana tsamba kubva kuFIFA yaivaudza kuti vaite izvi. Sachigaro weSRC vaGerald Mloswa vatsinidza kuti havana kuwana tsamba iyi asi kuti vakanzwa kuti veZifa board yavakadzinga vakawana tsamba kubva kuFIFA. FIFA inokwanisa kutora matano kusanganisira kudzinga Zimbabwe chero nguva kutanga nhasi. Kudzingwa uku kunosanganisira kubuda makwikwi e2021 Africa Cup of Nations ayo ari kutanga musi wa9 ndira kusvika musi wa6 kukadzi. VaBrian Manyati veKeg Sports iyo inoita zvekusimudzira nhabvu mune vechidiki vanoti zvinorwadza kuti Zimbabwe isakwikwidze muAFCON.
Zvedivo tikamiswa neFIFA senyika kubva mukunge tiripo pamakundano ebhora Africa yose ava kuda kuitika aya zvino uno tinenge tarasikirwa zvinorwadza chaizvo. Zvinenge zvisina kunaka kuti titariswe senyika inopiringisha makufambiro akanaka emitambo.
Manager wevatambi vaGeorge Deda vanoti vatambi vakaenda kuCameroon havana manyukunyuku nekuti havana chokwadi kuti vachakwikwidza here makundano aya.
Tinotaura nevakomana vedu vaMwari muNational Team waruza confidence ngekuti zvakafanana nemwana wechikoro ari kuwerengera kuti anyore form 4 kana kuti form 6 kuti anyatsokuprepare zvakakwana asina chokwadi chekuti achanyora here kana kuti haasi kukwanisa kunyora zvine effect yakati kurei.
Pamusoro pekudzingwa muAfcon, vatambi veZimbabwe havatenderwi kuwana mabasa kuzvikwata zvekunze kwenyika kana kubva kuzvikwata zvavari pari zvino. Zvikwata zvevanhukadzi nezvevechidiki hazvikwanise zvekare kutamba mitambo iri pasi peFIFA neCAF nevekune dzimwe nyika. Zvikwata zvemunhu hazvitenderwe zvekare kukwikwidza nezvimwe zvikwata muCAF Champions League nemuCAF Confederation Cup. Asi kune vamwe munyika vasiri kuvhundutswa nekudzingwa munhabvu yepasi rese uku. Mukuru weZimbabwe Football Stakeholders Association vaFrancis Zimunya vanoti Zimbabwe haina chainorasikirwa nacho chakanyanya ikadzingwa munhabvu yepasi rese.
Zimbabwe haina zvainorasikirwa nazvo kana yadzingwa musangano reFIFA. Asi chokwadi ndechekuti inotobenefita zvikuru kubva muFIFA kuti imbokwanisa kuti inge ichishanda iri yoga kugadzirisa musha wayo.
Mukuru wevateveri venhabvu veWarriors Friends Club vatenda izvakati vanoti kudzingwa kunopa Zimbabwe nguva yogadzirisa nhabvu iyo yave manyama amire nerongo.
Hazvinei kubvanwa kana kusabvanwa nekuti iro bhora reZimbabwe ravhiringidzwa kare rinoda kutogadziriswa. Isu tinoti supporta SRC pane zvinoitika, regai bhora rimbogadzirwa zvino muZimbabwe pane kuti zviitwe zvakadhakwa.
MaWarriors akasimuka kuenda kuAfcon nechitatu svondo rapera. Nesvondo vakatamba mutambo wekuedzana masimba neSudan uyo vakaita mangange 0-0. KuAfcon, Zimbabwe iri mugungano rimwe chete reGroup B pamwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Zimbabwe iri kuvhura musangano neSenegal musi wa10 ndira. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vanoti havasi kuzotaura pazuva rekusvitsa gore mushure mevatsigiri vavo vakapinda zvechisimba muparamende yeAmerica vakakonzera mhirizhonga vachipunza midziyo, misuo, mawindo, matafura nezvimwe uye pakafa vanhu vashanu. Mangwana China 6 ndira izuva rinosvitsa gore rekutanga kubva pakaitika mhirizhonga iyi. Chinangwa chevatsigiri vavaTrump ava chakanga chiri chekumisa urongwa hwekugadzwa kwemutungamiri wenyika mutsva vaJoe Biden avo vakange vakunda vaTrump musarudzo. Mazana nemazana evatsigiri vavaTrump vari kusungwa, vamwe vachiendeswa kumajeri, uye dare reparamende yeAmerica rakaumba komiti yekuongorora mhirizhonga iyi uye iri pakati pekuunganidza zvinotaurwa nevanhu vanonzi vane ruzivo rezvakaitika musi uyu. VaTrump vanga vachitarisirwa kutaura pazuva iri, asi vazoti havachatauri pazuva iri vachiti vachazotaura pamusangano kana kuti rally nevatsigiri vavo musi wa15 ndira mudunhu reArizona. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri webato reMDCT vaDouglas Monzora vanogona kusungwa nemhosva yokunyepera dare redzimhosva. Pave kuchirwa kuti pave nechirwere florona icho chakabatanidza dzihwa kana kuti fluenza neCOVID-19. Zimbabwe Exiles Forum inoti zvizvarwa zveZimbabwe zvaisafanira kuendesa hurumende yeSouth Africa kumatare edzimhosva pamusoro peZimbabwe Exemption Permits. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanuloka Wande, ndiri Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.